Zimbabwe Election Support Network inotsutsumwa zvikuru nokungopostponwa kuri kuitwa maby-elections akanga achifanwa kunge akaitwa kare gore rakapera munyika. Sokuziva kwenyu, pane mavacancies akaitika mumaconstituencies nomawards akawanda gore rose rapera izvi. Kubva muna March chaiko kune mamwe by-elections aifanwa kunge akaitwa, muna April kune mamwe by-elections aifanwa kunge akaitwa. Esi iwawo akaendeswa kumberi pamusana pekuti tanga tasangana nedenda recovid-19.
Asika chirwere ichi chichiripo, pane zvachinja here vamakoni?
Nokufamba kwenguva takaonawo kuti dzimwe nyika dzanga dziri kuita maby-elections nemaelections. Vana Burundi, vana Malawi vese vakakwanisa kuita maelections avo gore rakapera. Takaonawo zvakare iye zeki pachayo ichigadzira protocol yavaiti ndo protocol yaizoshanda pakuita maby-elections. Uyezve yakanga yatotara zuva ra5 December 2020 kuti ndo zuva richaitwa maby-elections munyika. Asi takaona hurumende ichimisa zvese izvozvo, uye zeki yakateerera hurumende payakabudisa special instrument yakakwanisa kunge ichimisa maby-elections akanga achifanira kunge aitwa.
Sei dzakakosha sarudzedzi?
Maby-elections yakakosha zvikuru pamusana pokuti kune 28 maconstituencies asina vamiririri munyika out of 210 constituencies. Kunewo mawadzi 105 asina vanovamiririra mumawadzi imomo, mumakanzuri imomo, zvichireva kuti pane ruzhinji rwevanhu rwakawanda chaizvo rusina vamiririri munyika, rusina vamiririri kubva gore rakapera. Zvinova zvinhu zvisina kunaka nokuti zvichemo zvavo hazvikwanisi kunge zvichisvika kumusoro ikoko, nokuti hapana ari muconstituency mavo kana kuti ari muwadhi mavo anogona kutura mashoko aya achiaendesa kumberi.
Muri kupa kurudziro yekuti kudii kuzeki?
Kurudziro yedu iyo ndeyekuti zeki ichitanga kuona kuti ingaita sei kuti maby-elections aitwe nechimbi chimbi, nokuti panguva ino kusaitwa kumaby-elections kuri kuita kuti tisatevere bumburiro romutemo rinotaura kuti maby-elections anofanira kunge achiitwa within 90 days. Tabuda zvikuru kunze kwe90 days, saka tinofanira kuti tidzokere zvakare mukati mebumburiro remutemo wenyika nokuita maby-elections. Uyezve tiri kuona kuti hurumende yacho pamwe chete nezeki vanenge vari kutapurirana kuti akamisa maby-elections ndiani.
Sei muchidaro?
Uku hurumende iri kuti iyo hatisi takamisa maby-elections nokuti hatisi tinoita maelections. Ukuwo zeki ichiti aiwaka special instrument yakabudiswa nehurumende gore rapera iyi, special instrument 225A iyoyo yakaita kuti maelections maby-elections aya asaitwi. Saka zeki inofanira kutora mukana uyu nepamusana pakuti hurumende yacho hainei nechokuita nemaby-elections, kuti ichitevedzera protocol yaikagadzira maby-elections anga anenge asati aitwa aitwe nechimbi chimbi.